Chirongwa chaparuzwa ichi chinonzi hashtag mudzidzi vhota, fundi vhota mundevere, uye student vote muchirungu. Mumwe mudzidzi anodzidza kuChinoyi University of Technology, Muzvare Netsai Marova, anoti chinangwa chavo ndechekuunganidzana sevechidiki kuti vakurudzirane kunonyoresa kunovhota.
Takaona zvakakodzera sevadzidzi kuti tironge chirongwa chemudzidzi vhota. Icho chirongwa chatinoda kuti tikwanise kuunganidzana sevechidiki murongwa hwekuti tikwanise kuenda kunonyoresa kuvhota. Taregista kuvhota, tanyoresa kuvhota, tigokwanisa kuve tichikwanisa kuvhota mumaelections ariko a2018. Naizvozvo takaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi tichiise muevery university, every tertiary institution iri muno muZimbabwe. Uye zvatichange tichiita muchirongwa ichi, tichameka sure kuti mudzidzi mumwe nemumwe akwanisa kuenda kunoregista kuvhota.
Chirongwa ichi chakarongwa pasi peboka rinomirira vadzidzi rinonzi Students Council. Munyori muboka iri, Muzvare Memory Chitambo, vati chirongwa chavo charongwa nevanotsigira MDCT, vaine chinangwa chekukurudzira vadzidzi vese kuti vanovhota. Muzvare Chitambo vati vadzidzi vanodawo kuisa pachigaro hurumende inonzwisisa zvido zvavo.
Takaona kuti vadzidzi vakawanda havasi kurejesa kuvhota, uyezve havatombozivi nezvekuvhota kuti kuvhota chii. Panguva ino yekutonga kunorejesa kuvhota, takaona zvakafanira kuti vadzidzi vose vava vachiziva kuti vanofanira kuvhota. Zvisinei nekuti wavhotera pabato ripi kana bato ripi, munhu ega ndiye anozoziva kuti anovhotera pabato ripi. Asi semudzidzi ikodzero dzedu dzekuti tivhote. Vadzidzi vazhinji havazvizive kuti ikodzero dzavo dzekuvhota nenyaya yekuti vanenge vachishungurudzwa munguva zhinji. So takavhura bato iri kuti vadzidzi vazvizive kuti ikodzero dzavo kuti vavhote pasina kushungurudzwa muZimbabwe. Yes, nematambudziko mazhinji sevadzidzi, nekuti kubva kudhara even mubumbiro redu remutemo reZimbabwe rinoti ikodzero yemudzidzi kuti avhote. Asi sekumira kwazvakaita muZimbabwe, vadzidzi havasi kuziva kuti ikodzero yavo yekuti vavhote. Ende vadzidzi vazhinji mukudzidza kwavari kuita vari kushungurudzika nekubhadhara mari, havana mari dzekuti vabhadhare. Ende hurumende yatinayo yeZANU-PF haisi kupa vadzidzi magrants. So tiri kufungidzira kuti kana vadzidzi vakange vavhota, tichazova negovernment inonzwisisa zvinoda vadzidzi. Tava negovernment inopa vadzidzi magrants yekuti vaende kuchikoro nemaloans sezvaimboitika kudhara.
Mumwe mudzidzi vaSteven Sakos Chuma vatiwo magwaro mazhinji anoratidza kuti vechidiki vashoma-shoma ndivo vakavhota musarudzo dza2018. Vachuma vati izvi zvinosuwisa nekuti vechidiki ndivo vakawanda munyika uye ndivo vakatarisana nematambudziko ekuondomoka kweupfumi.
Sevechidiki zvinotevera mastatistics akabuda musarudzo dzakaitwa 2018 anotaridza kuti vechidiki vanga vasingaendi kunovhota. Atingi tinango kuti only less than 5% ndo vaivhota, yeti tisi takawanda. Uyezve tisu tiri kuchema kuti munyika muna mabasa, zvinhu mira zvakanaka munyika. Vechidiki especially kunyanya mastudents, isu tisinotarisirwa necommunity, tisinotarisirwa nesociety, tisinotarisirwa mumhuri dzatinobva. Sei andingati pachirungu atregentaurinishona chitubu cheruzivo. Saka isu tikazvitora sezvitubu zveruzivo, tikava nemidzi inokwanisa kupinda musociety kana mumaraini matinobva, tichiudza vanhu zvakanakirei kuvhota.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muri mwesangano rinomirira vadzidzi veZimbabwe National Students Union vaZivai Mhethu vati kunyange hazvo sesangano vasina bato ravakarerekera, vanokurudzira vavhoti kunovhota.
Tauya pano kuzobatana pamwe chete neveStudent Council pakulonjwa kwehashtag mudzidzi vhota. Sezvo isu tiri gungano rinomiririra vadzidzi uye tisina kwatakarerekera pane zvematongerwo enyika, tauya kuzobatsirana neveStudent Council, nekuti mukati medu tine chirongwawo chekukurudzira kuti vadzidzi vanofanira kuvhota. Mindiro yedu iri pakuvhota. Tiri kukurudzirana pachedu tese kuti tinofanira kukurudzira mumwe nemumwe kuti aende kundoregista kuvhota, kuitira kuti tichinje hurumende iripo. Hurumende iripo hatisisina vimbo nayo yekuti inogona kuchinja upenyu hwevanhu, nekuti pamakore ayanga ichititonga ndogore rakayerera anonzi magrants ataimbopiwa ndo gore rataka kutambudzika nekuti tiwane matransport chikafu tiri kunesa kuwana mumakoreji tiri kugara semakonzo nokuda kwekuti hapana dzimba dzakanaka dzinokodzera kuti dzigarwe nevadzidzi
mukuru wevechidiki muMDCT Youth Assembly vahepimo chidziva vaudzawo vechidiki ava kuti vakasataura musarudzo dza2018 vanenge vaparara vachidziva vatiwo semutungamiriri wechidiki vanofara kana vechidiki vachironga zvekukurudzirana kunovhota musarudzo
ndikufara kuti nhasi makatoungana makadai muchakuronga panyaya ya2018 nyaya ya2018 kana wechidiki wezimbabwe akasaitora kupisa mumaoko ake tinenge taparara haisiri nyaya yanavatsvangirai kana vana mai vakuru inyaya yewechidiki wezimbabwe vana vatsvangirai vanotoya kuzosapotani isu ende toda kuti titi 2018 tisvike pakuti nekuti munozviziva kuti tisine 62% asi taachichivhota actually vhoti chaisha yanga iri kuma2.5% mayouth anga achivhota vhoti zanupf and ld tinofanwa kubva panguva yekutongwa neminority tatichitongwa neminority because tisusu kune vechidiki tatisinga vhoti tirisu majority kovhota minority yohwini soka zimbabwe inotongwa nemajority
mapato ezvematongerwo enyika ari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekuedza kukwezva vechidiki kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mubadikwa